Ini ndini tanono kawande ndichiti eino imisoro ye nhau dzedu dzanhasi china mbudzi 9/2017. Bato rezanu PF rinodzinga zvachose vaEmmerson Mnangagwa mubato iri zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa muhurumende nemusi wemivhuro vamugabe vachiti vaMnangagwa vakange vovadzidza. Nyanzvi munyaya dzemutongero enyika dzoziya zviri kuitika muzanu PF kusanganisira zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Hurumende inoshandura zita renhandare huru yendege yeHarare International Airport kuti inzi Robert Gabriel Mugabe International Airport kutanga nhasi zvichienda mberi. Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzobatsirana kumasvingo kuitira kuti munhu wese ane kodzero yekunyoresa kuvhota akwanise kuita izvi pasina zvidhingamupinyi. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota vachinzi vaunze uchapupu hunoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavarovora. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye kuti vanhukadzi vari kuzviona sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook peji redu revoa shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.